Vachitaura mushure memusangano waitwa nemasangano aya kusanganisira anomirira varairidzi, vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende, sachigaro vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Mai Cecilia Alexander, vati vatora dano iri mushure mekunge mioro yemwedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
September zvasati apera, hongu mapay days apfuura. Mara hatina kuiwana, asi tiri kutarisira kuti pana September sekutaurwa zvava zvakaita sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvinamari ivo vamutundi pachavo. Tichiri kungotarisira kuti panozopera December, panopera September, mari iyoyo inenge yabhadharwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti zvakamboitika kune dzimwe nguva kuti tikatasa makore kuti pei inogona kubhadharwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakativimbisa tiri kutarisira ende uye tiri kuti inofanira kubhadharwa muna September muno.
Vati vanyorera vanxuve tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObert Masaraure, vatsinhira izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tazeya mamwe kusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe macivil servants ese hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga musi wa26 September kana hurumende ikakundikana kutibhadhara mari yedu up to 25. Maunions anga aripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekutibhadhara mari yedu kuva September asati apera. Saka tirikuvapa vhiki rose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavasati vatibhadhara dzavakavhudzisa. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa kusvika mari yauya.
Vanxu vevanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire $500 ekuAmerica pamwedzi kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura navanxuve sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura negurukota revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.